Chatinouya kuniita nacho ndechekuti bumbiro remutemo rakagadzirwa nyika kwete munhu. Saka kana vanomirira vanhu parliament vakuda kuchinja constitution yakangonangana nemutungamiri wenyika, chinhu chinokanganisa zvikuru udzamo kana kumira kwakaita constitution yedu. Constitution yedu yange yari constitution yakanaka chaizvo, yakabva muvanhu, yekuti tinofanira kunge tichidzoka muvanhu kana pane zvatinenge tichida kuti tiite zvinokwanisa kuti zvichinje. Zvino maonero edu ndeyekuti sarudzo dzedu dzakatsasuka dzinoitevedzera zvekutaurwa mubumiriro remutemo wenyika. Saka temo yemutungamiri wenyika vaina samunangagwa iri kupera muna 2028, kuna kuti panofanira kunge pachiitwa sarudzo muna 2028.
Tiri kuonawo kuti kune vamwe vemapoka anopikisa vanonzi vari kukurudzirawo 2030. Ishoko ripi ramungavapawo?
Shoko ratingapa vanopikisa vari kunzi vari kutsigira urongwa uhwo ndevekuti ngavave vanhu vanodzokera kumashure kuti vafunge kuti constitution iyoyo kuti izovapo chii chakanga chiripo. Takanga tisina anonzi ma-10 minutes. Zvavava kuita izvi zvaakukonzera kuti tidzike futi ma-10 minutes tidzokere ku-language house constitution. Zvino ndezvatakava tivaende kunoita muparliament here izvozvo? Handiziva kuti maopposition members chaivo here kana kuti vavamo vanoziti vari kuopposition achi vatiri kuopposition. Saka kurudziro yedu ndiyo kuti ngavachengetedze bumbiro remutemo nezvatakava tivaende kunoita muparliament.
Zvii zvingasiyiwawo nemucherechedzo iwoyu tichitarisawo mudunhu reSADC?
Pozishoni yatinayo iyoyo senyika kuti mutungamiri wedu ndiye mukuru weSADC ipozishoni yakasimba inotarisirwawo kuti vacho vari kutungamira SADC vanotivi mune zviri kuitika munyika mavo. Zvino kana dzakaonekwa tine SADC yetu kuti isu semachairman eSADC sekutaurwa kwazvinoita titava kutienda pamberi kutyora bumbiro redu, ko avo vatiri kutungamira vacho muSADC region munomu vanozoitawo sei?
Kune vana veZimbabwe vari kupokana nechirongwa ichi, matanho apa angatorwa nevana veZimbabwe?
Vanopikisana nedanho iri vanogurira vangatore kuramba vachiti no kusandirwa kweconstitution yedu, vachiramba vachikurudzira mutungamiri wenyika kuti varamba vakasimba pashoko ravo rokuti havasi kuzogara pachigaro beyond 2028. Ngatichengetedzei bumbiro remitemo yedu. Constitution yeZimbabwe haina kuitirwa this generation, yakaitirwa the future generation.